A ti ndi vhona so kuti mashoko abva kuna Biden mashoko okuzvisimbisa, asi iwe uchiwa kuti muviri uri kugwadza hazvirevi kuti wapora. Nyaya iri kuitika kueastern Europe, kuukraine nokurussia haidi maaproachi ari kuitwa nana Biden neamerica nemaallies avo ekuwest, nokuti russia ine zvombo zvakangofanana nezvombo zvavanazvo zvese. Saka kana vakasataura nerussia zvakanaka, kwete zvokutaura nayo vachiisandudzira, situation inogona kutomboita wesi ende hapana zvavanombotoita.
Sei muchidaro acharumbira?
Nokuti chero vakabatana as NATO havana zvavanokwanisa kuita kurussia, nokuti russia ine zvombo zvine NATO yose. Saka I think approach iri wrong, uye kutaura kwavaita somunhu unotungamirira nyika yavo United States vachida kusimbisa maukrainian zvinogona kunge zvisina zvazvinobatsira zvazvo at all, nokuti hondo iri kutogwirwa kutaura kwatiri kuita. Muchinzwai nokuti russia yanga ine convoy ye 65 kilometers long yanga ichipinda muukraine. Right now vanhu vese muukraine vari kutambura mabombardment ari kuramba achiwedzera muukraine kunana Kiev and everywhere. Chaakutoitika ndechokuti russia yakutoita take over ukraine, Biden achipa state of the union yake isina chainobatsira nechainochinja.
Ko, panyaya yezvirango zviri kutemerwa Russia izvi, vataura zvakare kuti ndege dzeRussia hadzichabvumidzwe kupfuura nemuAmerica nezvimwewo?
Masanctions avari kuisa avari kutemera russia handifungi kuti anosevha any purpose, nokuti russia ine stakeholder panyaya dzeoil uye gas. Russia ichatora ukraine yopiwa masanctions, but masanctions they will never last forever, but ukraine will be gone forever.
Ko, panyaya yeupfumi
zvinhu zvaakuita kuti china inge iri super power panyaya yekuva the biggest economy in the world inyaya yokuti vanoziva how to economize. America inoziva how to use mari dzavo vachisponsor hondo kune dzimwe nyika.